Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rodzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanu PF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondere sunguko vachiti vanotarisira kuteraramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vachinji vavo vari kunonga svosve nemuromo Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe radzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rino urongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno richiratidzira kunyunyuka kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare kunyanga hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhiringidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achanga achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire.
Ichokwadi semacitizen vezimbabwe tiri kunyika chikuru tatirichitema nacho chekutanga ndechemahumen ekabc zvaitwa muzimbabwe kuchinga kwavatimba kuchinga kwavanhu ekariba kuchinga kwavanachere tikunyika pamusoro pazvo ugaro hwemuzimbabwe hausinamira zvakanaka nekuti ndechekutanga tatikudzinisa nacho kuti makare akepwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva saka tinobva kudzimba rekwani so takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerengenewai asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavatazvizi hazvinamira zvakanaka chechikuru chatirichemane zvacho ndechekuti zviri pachena kuti muzimbabwe podzi dzezimbabwe hadzinamira zvakanaka sadhagirikura yakataura zviri pachena kuti podzi dzimba dzinofanira kugadziriswa so tange chemuonawo sadhagiravo sako maakuya zvekare kumusha kusamira zvakanaka kufanira kugadzirisa muri kumborerei so ndezvidzidzo zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatoda kutizvise nyika yese yezimbabwe ino
mapiwo here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira
haisi nyaya yekupiwa mvumo wajonga inyaya yekuziviswa mapurisa vaziviswa so kana vaziviswa mvumo tinaye kare mukosi nezimbabwe tinowanzozvizivaisu kuti bumbiro rakanyorwa hakuna riri pamusoro paro hakuna kwanza kubindira so kana vakanye vakare vakapasa rinika yose mbumwe takaipiwa apa takangozvipa kutaura rebile yechibatirani kune mugwagwa chinedzo zvikamutemo zviri pikitu zvakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvero zvakanaka so hatiende kuvazivisa izvi
takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vatanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano weSADC hamuoni here chizvisa njodzi vana vezimbabwe vachanga vachipinda mugwagwa
Yana nganya zvanyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira sekudyawo kana sabhoro wavana iye mwana anga wafumbira nyika kana vadaro vaexpose aizvi nemutungamiri wenyika yezimbabwe wacho vamunangako kuti isu tiringe taiwa honai vana vasinga vaenda kumajere honai hatina chekudya honai hatina kunyika zvakanaka votora shamhotirova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya vafumbira nyika yaiwozvo isu kana vadaro vatifadzai matiretero haasi kudzosera kumashure anzi tipasimba rokuenderera mberi kuti tipasimba rokutizvisunungure
Avanga vari mutauriri wesangano reconcerned citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataura ikandishaya vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isusu musangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetedza runyararo kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzesadhak uchaitika muno nemhirizhonga mapurisa akagadzirisa vanhu vavo vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa vatongi kunyika dzavo vanotoziva kuti kana munhu aita humhesa mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi saka hakuna dambudziko kana zvirizvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi aparohwa mwana pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa
Vataura ikandishaya vanove murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vari parunare muHarare nestudio 7. Vana veZimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association Ambassador Christopher Muchangwa vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana
tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana nyika yezimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvekuti tirambe tichitongwa nevapambetsumu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuvai wayo kubvira 73 kusvika 79 patakazvisununguka pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tingangoti vaviri ndovakadzoka vari vapenyu vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi saka zuva ramangwana iri tinoripa hudzamo hwakarema hwakakodzera kutendera ugamba hwevana vamuzimbabwe
kune vamwe ambasada muchangwa vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirire painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kurakidza kuti washanduka zvii zvamungavataurirawo
haa vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadishaiki iye zvino muri kuona nyika yedu yaine parenji itsva inonzi zidi inosapotwa negoridhe vari kuchera goridhe iyayo vana vadiki vanochera goridhe rinopfuura 20 tons pagore rega rega this is more than $2 to $3 billion iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhe rezimbabwe zvinotoita vamwe vana vavo idi vane imope vane pfungwa dzakadzungurudzwa nei kumadekero vanondopuwa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika hatingabatikana nevanhu vakadaro tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa saa dzezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga
kwouyawo nyaya imwe ambasada muchangwa yevakarwa hondo pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatso ratidza basa guru ravakaita munotiwo
icho kwadi icho inoita zvikuru sechiyamiyemo wevheterani kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda mabritish isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe isiritahwina dini ani dzese vagumirese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamuremendi vachiyamo izvo hazvina kuitika muzimbabwe saka hurumende yekutanga yemusec republic yakatiregerera asi hurumende yekaesecond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu vazhinji vedu vakabatatika asi vachiri vapere ivavo ndiyetari yekuti zvino zvatavaka mataundi matsva pana manhizeka akuita sindura tichawanawo mukana wekupiwa masendi
pane vari kutiwo vakarwawo ndoyerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji munotiwo
manyebos unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango vada kutaura kuti vanhu ivava vanonzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotadza voti nedhemokirasi yachimunhu kune vanhu vanenge riri nehurume nepfungwa dzenyika dzekumadekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe vakavazvambura pahondo yechimurei ndo vanofambisa shoko ravo rekutaura irori saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa
vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association ambassador Christopher Mutsvangwa vari parunhare muHarare nestudio 7 tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship vasimba rashenyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi regumi guru. Namuzware Chietsa Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Sadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana usina kuti basa rako rienderere mberi. Mazano marairanwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica, saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari. Ndinovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita segumi guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana unoita kuti basa raunenge uchiita riende mberi. Ndovakurudzira kuti sangane nevamwe vakabopinda muchirongwa ichi vapiwe mazano kuti kana vachida kupinda vanoshandisa sei.
Taita zvakare uri kuroona muzvare mlingwa nezvechirongwa ichi.
Isana takawanda but nechikuru chandaona ndechekuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino takati chito celebrate umwe wekuGhana anonzi Joel abva kunongwina iye 2024 Young Impact Leader Award and ndinoratidza kuti last year yanga yakahwinwa neumwe and ndinoratidza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunity zedu tapedza chirongwa ichi ndo zvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for communities ako kutati upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka enda ndidzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni nevanhu vekunoku nema embassies kuitira kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Sister Sao zvimwe zvezvinhu zvisingawanzo tariswa pawakasvika munomo ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno?
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri kupresidential precinct ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti isusu maAfricans nema black nema African Americans history yedu yakabatana zvikuru nokuti pane vanatateguru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kunana Ghana nevamwewo kunana Liberia vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka kwevanhu vatema and tinoona kuti machallenges acho anopa maopportunities as well because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese pakucreata masolutions tichishanda pamwe chete kuresolva masolutions ari muAfrica tichistrengthena nemarelations edu yekunoko kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii kuzvishandisa madzokera kuZimbabwe?
Ndikuona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tikuona kuti Namatai Kwekweza wekuWeLead avabatwa paairport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Zvototi tinoshuvira kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti hatisi kuedza kushoreza zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pamaplatforms ari internet na kuti tiri vanhu vanoremekedza mahuman rights. Zvino kana vachionekwa vari vanhu vari kusunga mastudents ekuzinaso vachisunga vamwe 78 avo ndo vari kuramba vari mujere hazvizotipe zita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare chiedza mlingwa vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa stondo rinouya.
Ini ndini Tabo Kancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Tinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namadzimai Message vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nekuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwazwai mushamarari, kwazwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano, chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara achiziva nezita rekuti baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya nababa Johani izwi rakazoburukira pana baba Manuel, ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Vudzipfupi kuramurire musoro.
Vudzipfupi tikuyo kuti tinogerwa musoro hatizoite hedu musoro asi tinogerwa hedu musoro. Asi chengete
vudzipfupi. Saka ipi chipostori chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika?
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori chekutanga mapfekero sekutaura kwanamboita isinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Gestens ndopa inotangira nemuzuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopa tinopedza Gestens yedu. Ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo.
Tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara, kunorodzwa vana vadiki, kunorodzwa vakadzi vakawanda. Imi kwenyu zvinofambiswawo sei?
Kujohani Masowe chishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mumweyo. Unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinova nekupakusiyana muzimudzimurera tinoda kutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa wekuti upore unoitirwa muteuro asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uende. Uye hatirodzi vana vadiki kujohani Masowe chishanu, hatina mutemo wakadaro.
Kupa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani?
Murume mumwe mukadzi mumwe ndo mutemo wedu watinofamba nawo kujohani Masowe.
Mitemo yamunotaura iyi munoiwana kupi? Tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri.
Hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita, tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimunoera ndiwo mweya mutsvene. Sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazenge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu. Saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimunoera taura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika. Saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima.
Panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here? Pakamira sei hapa?
Isu tinofamba tichitevera mitemo. Tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yejohani Masowe chishanu. Handingati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo. Hongu nguruva hatidyi, hatidyi mhuka dzisingadzii. Kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingapari. Ndiyo mitemo yedu.
Dai tine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare remangwana mupamba umu hamuchazombodzokazve. Pamwe vamwe vachaita mubvunzo, pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi. Asi hatingakuregei muchienda tambokuwanai. Chisiyira ivo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi.
Zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti Mwari rudo chinhu chakakosha uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera. Saka muchiona pasi radai kupinduka, dai tiri vamwe, dai tanamata tanamatisa tatsvaga izwi nguva ichiripo. Chikuru kudzidzisana kunamata, tidzidzisana tiri murudo. Areruya.
Tinokutendai madzimai mesineji. Aiwa mazvinzwira vateereri, togumira pano kwanhasi. Ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ndokupai zvakare chimwe shondo rino uya nemusi wesvondo. Anokuonekai nemufaro ndimi Evans Zeminga ndiri muWashington DC.
Aiva, tinotenda zvikuru Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvavimbiswa naEvans, teererai zvakare svondo rinouya. Apa achakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Tatombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e-2024 Olympics ari kuFrance, uko ari kunzi ari kupetwa nhasi. Nhasi America ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa-126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe, ichiteverwawo neChina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne-91 menduru dzose dzayawana. Iyo France inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwa aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 nenhanhatu, 16 kuchiti menduru dzose dzayakawana makwikwa aya dzichiita 64. Totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo Olympics. Chikwata cheZimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti Paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaolympics egore rino vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba avo chiri kuendawo kuFrance kunokwikwidza makundano e 2024 Paralympics ari kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Muraridzi wevamhanyi ava Eliot Mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofarira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinary yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis, France.
Vana vedu vari kuenda kunokwikwidzawo tinoda kuti tingovapa encouragement yekuti vaite zvakanaka.
Makarau nacharamba vakatsimudzira zita renyika pamwe nemazita avo apo vakaita vamwe vevamhanyi vasere vakapinda mufinary yemujaho uyu izvo zvakafadza nyika yese. Kunyange hazvo vasina kuzowana menduro nengo National Athletics Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika nepavakasvika apa.
Vakomana vedu charamba namakarau internationally vakatiisa pamap senyika. Aiwa zvinofadza chose. Isuko seassociation yeNAS National Athletics Association of Zimbabwe tinonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri avo.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango nakuda kwache chigwedere avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinary uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutrena havo zvakanaka vari mugood shape. Competition isusu tiri kuenda kuno kompita hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Muderedzi anoti Zimbabwe haifaniri kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa nacharamba namakarau mune ramangwana rayo.
Hatisafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi mujaji anoti charamba namakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake asi nezuro Ajeki Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe chetewo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegutu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanupf pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa honde rusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. Makwikwi 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitimurare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standikile Muhlanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.